kuvaka ndemiri takatanga tangozoona ava manewspaper zvabuda manewspaper kuti vakariramba gwaro redu kubva tazoverenga Hansard ndomatazoona kuti allright zviro kwazvo havana kugamuchira chikumbiro chedu nezvinyunyuto zvedu zvanga zvabva kuvagari vezimbabwe atingati macitizens hatina kusvitswa zvachose mhinduro yavo havana kutingira tipa kana vatizivisa tangozozvone mumapepa nhau
zvikonzero zvipi zvapiwa neparamende kuti irambe petisheni yenyu
zvikonzero zvavapa pamaverengero etaita kumapepa nhau vanga vachiti ivo havana kugamuchira nekuda kwetingati matechnicality havanga vachiti ndo havashandisa kuti varambire gwaro redu iroro
makasvitsawo petisheni yenyu kana gwaro renyu kudare repamusorosoro reconstitutional court pamwe chete nekubazi rezvemitemo mati mavanawo here mhinduro kubva ikoko
hatina kwatapuwa mhinduro zvachose vari kunyatsoratidza kuti hai zvinobve kuvanhu havanei nazvo kana kuti havape pfungwa dzavo zvakanyanya pazviri hatina kumwe kwatange tapindurwa kunze kweko kuparamende kwangotipindura kuburikidza nehansand iye nemapepa
matanho apa amaakutora iye zvino tichiona kuti paramende yaramba kutambira petisheni yenyu uye hamusati mapindurwa nemamwe mapoka amakasvisa magwaro enyu
isu tiri kutoti bhora mberi kana vasi kutambira zvikumbiro zvavanhu isusu tichapfuure mberi nekuratidzira kana nekuratidze zvinyuto zvedu sezvatinotevirwa nebumbiro remutemo wenyika yezimbabwe ende uye chimwe chandoda kutaura ndechekuti struggle iyi yakakura zvekuti haingamiswi nekurambidzwa nematechnicality hatingatadzi kupfuure mberi nebasa rinokosha kudai rokugadzirise nyika yedu nekuda kwezvikonzero zvitingati zviri technical vanhu vanopfuure mberi nekuti kana pane pando kudzokorodzo kusabmita zvakare tinogadzirisa topfuure mberi patinokosha ndechekuti vana vezimbabwe nemacitizens ari kumashure kwepetitioni vari kuti aiwa ngatipfuure mberi kana ivo vasina mhinduro iri positive yavati vauya nayo
zvii zviri munyunyuto yenyu kana mugwaro irori zvamuri kuda kuti zvigadziriswe
chekutanga pane nyaya dzehuori dzatiri kuti huori huri kuwanda uye hapana zvinokuinzwa nenyaya dzecorruption ngapainzwe kuongororwa nekumise huori kuti nyika ifambe zvakanaka uye vagari vezimbabwe vagone kugara zvakanaka chechipiri nenyaya yekuti taakuende kusarudzo pasina kuite inonzi realignment yemitemo yenu kuti sarudzo dzigone kuva dzisina kudzvanyirirwa dzakasununguka izvo zvinokosha kuti hatingaendi kusarudzo zvisati zvagadziriswa sarudzo dzatotisvikira idzi muna 2023 saka vana vezimbabwe vari kuti aiwa ngatigadzirise zvinodikanwa paramende vaiite chokwadi chekuti yagadzirise mitemo inode kugadziriswa kuti tigone kupinde musarudzo dzakasununguka uyewo tiri kunyunyuta nenyaya yevana chechatu nenyaya yevana kodzero dzevana dziri kumbunyikidzwa vana vari kurodzwa vasati vasvike makore anofanira kunzi varodzwe saka vana vezimbabwe ndozvinyuto zvavanazvo zvaari kuendesa kudare reparamende nokuti ndo basa ravo iroro rokugadzisa mitemo yakadaro but ivo ndopavanodzoka vasina kupindwa sezvizvaita izvi vongotaura kuti tinoiramba nokuda kwezvikonzero zviri technical zvisina kutaurwa kuti zvipi kuti zvikonzero zvacho saka ndozvasiri kuti kwete izvozvo.